Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende. Rimwe sangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kuMalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende idzo dzarinoti dzaveshomanana zvikuru kana zvichienzaniswa nekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu. Frank Chikore anoti panyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi mushure mekutadza kufora kwavanga vakaronga vakafana bata chigaro chemutungamiriri wesangano iri vagudhu taderera vati kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kuri kuramba kuchiita mari yemunyika kwakonzera kuti vashandi vehurumende vanhonge svosve nemuromo sezvo vachiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzangofanana nemutero wembwa. Vataderera vati vashandi vehurumende vanhu vave kupedza nguva zhinji vasiri pabasa vachitsvaga mari dzemabhazi pamwe nedzekuraramisa mhuri sezvo mari inotambirwa nevashandi vehurumende pamwedzi haichakwani kuti vachengete mhuri dzavo kusvika mwedzi wapera.
Isu zvatiri kuda sevashandi kungori muhoro unokwana kuti munhu agone kurarama nekuti pari zvino mamiriro akaita zvinhu ndekuti mari yacho haisi kukwana. Ukatarisa uchifamba munyika umu mari yacho yatinenge tatambira imari yekuti unozosiya zvebasa wopedza nguva yezuva rose uchitsvaga imwe mari inova ndiyo yatinoti inoshanda. Hatisi kukwanisa kuisa chikafu patafura kusvika mwedzi wapera. Hatisi kukwanisa kuwana mari yekuti tifambe kuenda kumabasa yatingati transport kana kunozvirapisa. Hatisi kukwanisa zvakare kana tichinge tarwara. Pari zvino kana takatarisa chero chibvumirano chatakaita kumashure pane zvakawanda zvisati zvazadziswa. Saka isusu tiri kutarisira kuti zvatakange tambowirirana zvisina kuzadziswa tizvione zvichizadziswa.
Vataderera vati havasi kufara kuti hurumende iri kuramba iri kutora nguva yayo kushevedzera musangano pakati pavo nevashandi weNational Joint Negotiating Council kuti pazeyewe nyaya dzemari yemihoro kunyange hazvo vachiti vakanyorera hurumende kana isingapindure.
Pari zvino takanyora magwaro anosvika mana. Pamagwaro iwayo havasati vatideidza saka takamirira kuti vachizoidza.
Gurukota rezvevashandi vapo mavhima vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kunyange hazvo mukuru wepublic service commission vajonathan utaunashe vati titaure navamavhima. Zvichakadai munyori mukuru musangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions vadavid dzatsunga vati vatadza kufora muHarare nhasi kuti vaendese magwaro enyunyuto kudare reparamende kugurukota rezvemari vamutulinqove pamwe nekuna vamavhima nechikonzero chekuti mudhorobha manga musina kuchengetedzeka kwakanaka sezvo vati manga muzere mapurisa mapurisa anorwisa mvonga mupopoto ambosvika pamahofisi pavo paamboshungurudza vatori venhau asati apinda mumahofisi esangano iri kwaataura neutungamiriri hwaro vadzatsunga vati vachaenderera mberi nekuratidzira kwavanga vakaronga nenguva isipi
ichokwadi kuti nhasi tatifanirwa kumacha asi hatitazokundikana kumacha nokuti ongororo yatazoita nemamiriro akaita zvinhu muno muguta redu reHarare mapurisa akazara pose pose kune zviri kuitika zvakawanda wanda saka isu tazogara pasi semusangano weZimbabwe Confederation of Trade Unions vamwe vanotiziva seAPEX Council tikati aiwa hatingafa machi kuti tinosvitsa magwaro edu kwatoda kumasvitsa zuva ranhasi tozozviita pamberi apa panguva pfupipfupi iri kutevera kuitira kuti tisanyanya kutizva tinotaura zvisanzwika nokuti kunenge kwanyanyisa zvinhu zviri kungotaurika
rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa gwaro renyunyuto svondo rino richiti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa uye rinoda kuti vashandi vapihwe mari inoita $600 emadhora ekuamerica pamwedzi mugwaro iri ptuz inoti vashandi vehurumende vazhinji vari kutambira mari inoita zviuru $20 zvemadhora ari marTGS $20,000 pamwedzi kunyange hazvo sangano reConsumer Council of Zimbabwe richiti mhuri imwe inoda mari inoita zviuru $120 zvemadhora ari marTGS $120,000 pamwedzi kuti irarame ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center ERC rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa richiti izvi zvinoita kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka pagwaro iri zvigadziriswe uye kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvitambirwe nemunhu wese Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vachiparura zvakabuda muongororo yemagwaro evavhoti akashandiswa musarudzo dza2018 nemabyelection a2022 mukuru weERC amai Barbara Bebe vati kunyange painopedza kunyoresa vavhoti kana kuti voter registration blitz ZEC inofanira kuburitsa gwaro iri nechimbi chimbi vatiwo apo ZEC yave kugadzira kutanga kutara miganhu yemaconstituencies achashandiswa musarudzo dza2023 ZEC inofanira kuburitsa gwaro revavhoti richashandiswa pachirongwa ichi Amai Bebe vati kana izvi zvikaitwa zvinoreva kuti zvinenge zvopa iyo ZEC mukana wekugadzirisa zvichemo zvemapato ematongerwo enyika sarudzo dzisati dzaitwa izvo zvinoita kuti vavimbe nayo pamwe nekutambira zvinobuda musarudzo mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muERC vaSolomon Bobos Bunu vati vakatonyorera kuZEC vachikumbira gwaro revavhoti richashandiswa padelimitation iyo ichatanga musi wa 1 mwedzi unouya
chimwe chinhu chatakatomirira kuti nemusi wemuvhuro pavari kungovhara voters roll irori ravachange vachishandisa tsamba inenge ichisvikawo pakupira kwezuva yekukumbira gwaro iroro ravanenge vavhara tinobva tatorikumbira tobva tatogara tave naro kuitira kuti pavachange vachitara nekuganhura mawards nemaconstituencies tinenge tine gwaro ravari kushandisa kuti tigozoziva kuti pavari kuti mukulumano iri kutanga neapa ichienda neuko manhamba avari kutaura nezvavo ndiwawo here anofanira kunge arimo
Asi vati havasi kufara kuti ZEC haina kuvapa gwaro rakashandiswa pamabyelection nenguva vachiti vakatozoita ongororo yavo vachishandisa gwaro ravakawana kubva kune vamwe vakapinda musarudzo. Ongororo yavakaita vachitarisa magwaro a2018 na2022 yakaratidza kuti zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka uye pasina tsananguro dzinogutsa dzakapiwa. Semuenzaniso, vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nevasere nemazana mana negumi nevana vemugwaro ra 2018 vakabviswa mugwaro ra 2022 vanhu vangangosvika zvirugumi vainge vachinjwa maconstituency avo mugwaro ra 2022 nzvimbo dzekuvhotera makumi matanhatu dzaive mugwaro ra 2018 dzainge dzabviswa mugwaro rakashandiswa pamabyelection zvimwewo zvavakaona mutsvakurudzo yavo ndezvekuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu vainge vakanyoresa kuvhota panzvimbo imwe chete muna 2018 asi vakapatsanurwa pekuvhotera muna 2022 izvi zvakanyanya kuitika munzvimbo dzakaita seNgulumane, Glenview South neLuveve vabobosbun vati zvese izvi nezvimwe zvavakawana zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo
chatinoona ndechekuti kana munhu akabviswa paakanga akaregista pekutanga achiiswa pane imwe polling station dzimweni dzenguva zvinomukanganisa nokuti akasazviziva pachine mukana anogona kuenda kusiriko onomira mumutsara usiriwo opedza nguva aripo ozopedzisira aita yatingati frustration muchirungu kana kuti kuramwa chiramwa ozongodzokera kumba asina kuvhota saka tinogona kuvaganhurira mukana wekuti vange vachiita se vachivhota nepamusana pekuti ashaya zita rake panzvimbo yaanofanira kunge achiriwana
vatiwo vatura zvabuda mutsvakurudzo yavo kuzek uye vakasununguka kubatsira zek kuitira kuti iite sarudzo dzakachena zvaburiswa neERC zvinoenderana nezviri kutaurwa nebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change iro rakapinda musarudzo dzakurume kunyange hazvo rainge risina mufaro nemamiriro ainge akaita gwaro revavhoti vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC Advocate Fazai Mahere vanoti havafari nemashandiro eZEC ndosaka vari kukurudzira kuti ivandudzwe mashandiro ayo
tinoziva kuti ZEC iri kunetsa panyaya iyi ndosaka isusu tiri kukoshesa nyaya yemareforms tichitaura tataurazve kuti nyaya yemareforms
mutauri werimwe bato rakapinda musarudzo dzakurume reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nekurudziro yeERC kuti gwaro revavhoti rinofanira kuburiswa nechimbi chimbi
nekuti voters roll ndiyo inotanga mutambo wemaelections voters roll ndo ine yese tikagara tabetserana tese kuti tibvumirane pakuti voters roll yedu yakanaka haina maghost voters haina chikiribidi chitsotsi chingaite kuti bato ripi neripi zvaro ringe richi kohapa risina kurima zvichatibetsera zvikuru
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzano PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo
mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanhu vakanyoresa kuvhota vachapihwa mukana wokuongorora gwaro iri kana kuti voters roll inspection zvirongwa zvakaita sedelimitation zvisati zvatanga uye gwaro iroro ndiro richashandiswa
vatikupinda mudelimitation commission ichaita publicly announce kuti vakomana takuita inonzi nevasikana takuita inonzi voter inspection which is the audit of the voters roll namira pakawanda wanda achashandisa maplatforms zakasiyana siyana kuti munomwaende kunozitarisa kuti manyorerwo anda akaita voters roll ndiwo here panaka dzinovhotera ndiri ndipo here this voters roll is the one that is going to be used for the purposes of delimitation
ERC inoti gwaro revavhoti harigoni kana kushaya chipomerwa asi kuti rikabuda paine nguva uye rikagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa zvinoshandura muono weveruzhinji pamafambisirwo esarudzo gwaro revavhoti rakashandiswa mumabyelections muna kurume rinoratidza kuti vanhu mamiriyoni mashanu nemazana matanhatu ezviuru vainge vakanyorisa kuvhota uye vakawanda vacho mamiriyoni matatu nechidimbu vari vakadzi Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende nemakanzura gore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kuMalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Musangano uyu wakatanga nezuro uchapera mangwana. Nasi kwanga kuine kutaurwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzemuAfrica nekuvimbisana kwehurumende dzemuAfrica kupedza dambudziko iri. Mangwana vachapinda mune mumwe musangano wekutarisa vanopfurikidza mwero nekutorwa kweutongi hwenyika zvechisimba nekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko iri. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rinoona nezvekudzivirirwa nyika kuvarwi nevarwi verusununguko amai opa muchinguri kashiri negurukota rinoona nezvemitemo nenyaya dzeparamende vaziyambi ziyambi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University Dr. Munyaradziri Kimukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zimbabwe panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu haina kumira pakanaka nekuda kwekuti ine nhoroondo yekutyorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika. Tine nyaya dzakawanda dzevanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika vanongosungwa. Dzimwe nguva tinoona kurohwa kwevanhu namapurisa zvakapfurikidzisa. Dzimwe nguva tinoona nyaya yekutinzwa kwemasoja kuti varwisane nevanhu zvinova zvisingatarisirwi. Dzimwe nguva tinoona vaya vanoita zvemahuman rights vachishungurudzwa, toonawo vezvemapepa nawo dzimwe nguva achisungwa zvisiri pamutemo nekuda kwekuti vangoita basa ravo rekutora nhau. Zimbabwe iri kuenda hayo ikoko, asi iri kuenda ine kumeso kune mabori. Kungoti hako uko hakuudza nechokwadi pachena ndo zvakwakanakira for Zimbabwe.
Muri kuti kuAfrica Union uko kumisangano yavari kupinda hakutauriranwi chokwadi?
Kwete, hakutauriranwi chokwadi. Ndachida kutozouya panyaya yekubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo. Toona kuti ndo chimwe chinangwa chemisangano iwoyo ndonga zvichaitwa mangwana.
Ichokwadi ichocho. Saka yakamira papi Zimbabwe ipapo?
Tozviva kuti hurumende iripo iko zvino, pakabviswa vaMugabe paya paya. Tingangoda hedu kushandisa mashoko akawanda wanda akafanana nekuti pachirungu vaishandisa mashoko ekuti military assisted transition kana kuti coup which is not a coup. Asi tinoziva hedu kuti pakabviswa hurumende zvisiri pamutemo nekuti masoja akabuda mumabharaki zvisina kutumwa na commander in chief anova angari yepresident anga aripo vaMugabe. Saka izvozvo hazvina African Union haina kumbobvira yakazvitaura kana SADC haina kumbobvira yakazvitaura nenzira iyoyo. Saka chingange chiri chikonzero ndechekuti vanenge vachiti hayo pachedu, uye vatungamiri vanotobuda pachena vachitaura chokwadi vanobva vaiswa kwavo vega vasasikwa kuti vaite kunge ndivo vasina kubatana nevamwe.
Zvino nai Dr. Mukonza, zvii zvingada kuitwa kuti nyikawo dzakaita seZimbabwe dzibatsirike mune ramangwana?
Zvingangoda kuitwa ndiyo nyaya yandataura iyo yekuti kusvika vatungamiri vemuAfrica vagona kubudirana pachena nekuudzana chokwadi chinovaka nekuita kuti Africa iende pachinhano chepamberi, handione zvakanyanya zvinochinja nekuti kunongoendwa misangano iyo isingaperi. Asi chinochinja mukati menyika dzinenge dzifanira kuchinja seZimbabwe, hapana chinochinja chinooneka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University Dr. Munyaradziri Kimukonza vange vari parunhare vari kuSouth Africa. Paita mirizhonga nhasi pachikoro cheTel 1 Center kuBelvedere mushure mekunge mapurisa eRiot arwisana nevadzidzi vanga vachitaridzira nekuda kwekukwidzwa kwemari dzinobhadharwa kudzidza kubva pazviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 mari yemuZimbabwe pakotoro kuenda pazviuru zana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 186,000. Mari idzi dzinonziwo vanogona kudzibhadhara nemari dzekuAmerica maUS dollars 600. Zinasu inoti vadzidzi vanosvika vapfumbamwe vasungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wezinasu vaLinon Mazuru kuti tinzwe zvizhinji.
Vhiki rino institute yekuTeiwani yakakwidza mafizi zvisingaite. Hazvina kuitira zvakanaka sevadzidzi, hazvina kutitira zvakanaka siboka rezinhasi. So vadzidzi vepatier 1 vange vachida kuedza kuti vataurira nevakuru vepatier 1, asi hazvina kubuda zvakanaka kusvikira vadzidzi vatiwo aiwa isisi takutora mamwe matanho. Nezuro pakatumirwa mapurisa patier 1 kuti vatyikidzire vadzidzi nasi zvakare vafumirapo vachishungurudza nekumbunikidza vadzidzi mushure mekunge vanzwa kuti vadzidzi havasi kufara nazvo.
Mapurisa auya aya vanga vachitaurawo nevadzidzi zvakanaka here kana kuti zvanga zviri zvebata bata chaizvo?
Mapurisa atouya, tinofunga kuti atouya atongonzi auye kuzofurufusha nekumbunikidza vadzidzi, nekuti zuva ranhasi vanga vachivharira vadzidzi vanga vari mukati mechikoro mumakasi achiti hapana anofanira kubuda panze kana kuonekwa ari panze. Vanga vari panze ubva vanzi vamiri panze, vanhu vanga vasingabhuri vabate mafoni avo chaivo.
Pane vakuvara here mukusangana kwaitwa nevadzidzi nemapurisa?
Zvazoitika ndezvekuti makwatorwa vanhu vanokwana ivo 9 vaindwa navo. Uye pane tiri kuteera tavateera mulegal representative wedu wekudzinatsu vamuguti vateera vanhu ivavavo nemagweta ekuzhr. So tiri kufollowa kuti tione kuti vanhu vachiri zvakanaka here, hapana akuvara here vanhu vese vabatwa ivavo. Asi vanhu vambunyikidzwa muzuva ranhasi nekufurufuswa zvikuru.
Vadzidzi chavari kunyanya kuchemera chii munyaya iri kuitika?
Nhau iri kuitika ndeyekuti pari kungokwidzwa mafizi zvisina tsarukano. Sekuziva kwamuri kuita kuti upfumi hwemuno muzimbabwe hauna kuira zvakanaka, hazvisi kutiite nekuti mushure mekunge mafizi akwira zvikureva kuti isu sevadzidzi hatichakwanisi kuenda kuchikoro.
Mutauriri weZinasu vaLinoni Mazuru vari parunhare kuHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kwawanikwa chirwere chemonkeypox muvanhu vanosvika 200 munyika 20 pari zvino. Bazi rezveutano musangano iri rinoti pane mibvunzo yakawanda isati yawanirwa mhinduro munyaya iyi, uye hapana humbowo hwekuti denda iri rine ukama nemamwe ari kutambudza veruzhinji munyika pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza mauto apedza zvidzidzo zvechiuto kuAnapolis muMaryland kuti ndivo vadziviriri venyika yeAmerica vamangwana. Vati zviri kuitika kunyika yeRussia zvinovapa kufunga kuti nyika yeAmerica igare yakangwarira kuwirwa nehondo. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuenderera mberi nekufara nemutemo wakaturwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court wekuti zera rinobvumidzwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore 10 kubva pamakore 16. Mumwe wevari kufara mudanho iri ndimuzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, mukuru wesangano rinorwira kodzero reTag Alive International Trust. Tagaitinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutongo wapiwa nedare repamusoro reConstitutional Court richirambidza kuenda pabonde nevana vari pemakore 18 yatingatiwo 16, zvinhu zvinogamuchirika zvatiri kutopemberera seZimbabwe. Tototi kana tachitotarira mitemo yemuZimbabwe tinenge takutoti yakumberi kumberi zvichienderana nekuchengetedzwa kwevana. Panga pagara pane daka panyaya yekuti constitution yaiti iyo mwana wemuZimbabwe arodzwa ari pasi pemakore 18, asi mutemo wemuZimbabwe wanga uchiri kungoti mwana ari pasi pemakore 16 ndiye anonzi hakwanise kuenda pabonde. Saka zvaita kunge mutemo unobvumidza mwana kuenda pabonde ari pasi pemakore 16 achizobatirwa nekushungurudzwa kana kuti nekutorwa advantage nevaya vechikuru. Asi tozoti zvekana aenda pabonde akaita nhumbu, tomuti hachakwanise kuroorwa ari pasi pemakore 18, zvazvisinga pachirungutechiti zvisinga make sense kana zvazvisina tsarukano. Saka zvataurwa nedare guru remuZimbabwe rekuti mwana ari pasi pemakore 18 hakwanise kuti aite chibvumirano chekuti aende pabonde zvigowanikwa zvichinzi zviri pamutemo. Iyi zvinoenderana nemutemo wenyika unotiwo mwana ari pasi pemakore 18 hakwanise kuroorwa.
Zvine zvikuru zvinoshandura here tichinzwa kuti mimwe michato iri kuitwa nevana vasati vasvika makore waya kunge vachiroorwa iri kuitwa vanhu vasingazivise kumitemo kana kuitwa kabisira.
Tinenge tichitaura isusu kuti mitemo yakanaka kuiswa, asi mitemo futi inoda chatingati mari kana kuti zvikwanisiso zvinoita kuti vanenge vachikora mitemo vayavaya vawane kuti vachisungwa nematare edzimhosva. Saka munhu akangopara mhosva yake vakange mwana arodzwa vakahwandiswa, variko vanenge vachizviziva veukama vamwe nemaneighbors vanongosa kuripota. Asi chinowanzokwanikwa chichitika ndechekuti dzimwe nguva kunoshayikwa mapurisa haasungi. Saka zvakafanana nedare redzimhosva izvozvo kuti vapa mutongo wekuti mwana ari pasi remakore 18 achakwanisi kuenda pabonde, zvakuda mutemo unobva wanyatsotaura uchiti nemo nemo. Nekuti zvikangotaurwa nedare riri pamusoro, ehe zvakanaka, yatinoti pachirungu pronouncement kuti vashambadza zvazikamwa. Asi kana mupurisa asingakwanisi kuti zvaonekwa zvichitikapo vosunga vanhu vari kuzviita izvozvo, then hapana zvatinenge taita. Saka zvakudiwa kuti izvi zvataurwa nedare riri pamusoro izvi zvichienda mutemo watinokwanisa kuti act of parliament, anditi wochiiswa mutemo wekuti mupurisa akabata munhu achizvi.
Avo vange vari Muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, mukuru wesangano rinorwira kodzero reTake a Life International Trust, vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata cheDynamos chadzora murairidzi wacho Tonderai Ndiraya pabasa mushure mekuona asina mhosva mumhaka dzaipomerwa. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Tsamba yabva kuna vatinashe Farao avo vanotaura vakamirira Dynamos inoti vadzora Ndiraya pabasa mushure medare ravakaita naye nezuro Manheru. Tsamba iyo yatambidzwa vatori venhau Manheru ano inoti Ndiraya akatsanangudza zvakavagutsa vakaona asina mhosva mhaka dzaipomerwa. Asi vaFarao havana kubuda pachena kuti mhaka idzi ndedzipi. Vanoti vaona zvakadai vaona zvakakodzera kuti Ndiraya adzoke pabasa nechimbi chimbi, asi achasangana nevatambi vake mangwana. Panguva iyo Ndiraya anga asiri pabasa, chikwata ichi changa chirairidzwa nevatevedzeri vake Nelson Mchekela naGift Mzadzi, avo vanga vachigadzirira mutambo wesvondo neHerentals National Sports Stadium. Dynamos iri pachinhano chechipiri yakasiyiwa nepoint imwe chete neChicken Inn, zvekuti haifaniri kudonhedza kana point imwe chete pamutambo uyu. Asi murairidzi weHerentals Kumbirai Muti wekuziva anoti haasi kutarisa zviri kuitika mumusha meDynamos, asi kuti chikwata chake chichatamba sei.
Tine tarisiro, tinotamba titori netarisiro yekuti mamiriro akaita zvino hatitarisi mamwe matems, tinozvitarisa kusvika tabudirira.
Muzadzi uyo akambobatira Dynamos anoti haasi kutya kusangana neHerentals iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa kunzi maStudents. Anoti kunyange hazvo Herentals ichivanetsa panguva dzese, pagumisira vacharatidza kuti chinonzi dimbare chii.
Saka Herentals ichauya toiziva, asi panozongopera zuva munongoti zivo semadimbare zvinozoitika. Tinofanira kuzongoragidza kuti tima big boys, nyange zvavaoma sei asi tinokunda chete.
Muzadzi anoti vari kuda kugadzirisa zvisina kuvafambira zvakanaka pamitambo miviri ichangobva kupera neBlue City pamwe neHighlanders.
Tinotarisira kuti tinofanirwa kukunda kuti timbodzokera muwinning formula yedu yataita yatanga tichiita taane mavhiki maviri tisingatori mamaximum points reBlue City neHighlanders. Mitambo isina kunyatsotifambira zvakatifadza sematarisiro edu isu chaizvo.
Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi matatu, Chicken Inn ine mapoints makumi matatu nerimwe chete. Asi Chicken Inn iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro sezvo ine mutambo wakapfava uyezve pamusha neyadha mangwana. Mangwana zvekare kune mitambo miviri yakabaka moto apo FC Platinum irogamuchira Triangle mumandava Stadium, Manika Diamonds ichishanyira Ngezi Platinum Stars kumaruwa emondoro Ngezi. Mimwe mitambo yesondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba vs Highlanders Nyamunga. Black Rhinos vs Wawa Sakuba. Harare City vs Glory City National Sports Stadium. Sondo Tenants vs Cranbourne Bullets Sakuba. Blue Chiefs vs Kips.
Taba tashika kumagumo echirongwa chedu tosangana pa Live Talk na 8 PM. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elinga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-27 kwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ecubungula izokhetho e-Elections Resource Center ithi kuqakathekile ukuba i-Commission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iyethule ugwalo lwe-voters roll ngokuphangisa. Kulontombazana odabuka ePlumtree obele minyaka yokuzalwa elithumi lasithoba munwe munye ebulewe ngomunye ujaha akade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi womdumo kamaskandi osacathulayo osithandiwe inkosi Dlodlo yena ohamba ngegama lokuthi mazakhelo wakhe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Enye yenhlanganiso ezicubungula izokhetho eElections Resource Center EERC ithi kuqakathekile ukuba iCommission eqondisa izokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa phambilini kokhetho ukuze lokho okuyabe kungamanga kuhle kulungisiswe masinya kusasele isikhathi. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokwethula ucwaningo olusanda kwenziwa oluphathelane logwalo lwalabo abalilungelo lokuvota i-voters roll eka-2018 leyalumnyaka ka-2022. Impumela yalolu cwaningo yethulwe ngumqondisi wenhlanganiso ecubungula ezokhetho e-Election Resource Center unkosikazi Barbara Bebe eHarare namhlanje. Uthe iZEC isiqala ukubeka imingcele yezigaba ezizasetshenziswa ngomnyaka ka-2023 kukhetho olulandelayo. Egcizelela ukuba kumele iZEC ikhiphe ugwalo lwabantu abavotayo phansi kohlelo lolu. Unkosikazi Bebe uthi ukunje sebelobele iZEC becela ukuba baphiwe i-voters roll lungakaqali uhlelo lokwehlukanisa izigaba zokusetshenziswa i-voters roll asebelayo ngemva kohlelo lwabo lokuphuma ijumo bebhalisa abantu abalelungelo lokuvota olwe-biometric voter registration blitz andubana baqhubeke nge-delimitation.
Ibhuku labavoti kuqakathekile ukuthi licubungulwe ukwenzela ukuthi nxa sesikhangela nelokhetho abantu bazwisise ukuthi ibhuku elisetshenziswayo ekhethweni lizancedisa ukuthi ukhetho lube free and fair. So thina njenge-ERC sikhangela nelo section 21 of the Electoral Act sahamba sathumeza incwadi eZimbabwe Electoral Commission sicela amakopies aye voters roll ayemele asetshenziswe for ukhetho luka 26 March ama parliamentary by elections. Sathumezela izincwadi zabambalwa sibili kodwa asitholanga impendulo kuZEC.
ugcizelele esithi iZEC kayibanikezanga ugwalo lwe-voters roll olwasetshenziswa kuma-by-elections esithi basebenzisa ugwalo olwaphiwa abantu abangena kukhetho lolu. Ukucubungula abakwenzileyo uthi yena kuveze ukuba ugwalo luka-2018 noluka-2022 lunamaphutha amaningi adinga ukulungisiswa. Indawo ezingamachumi ayisithupha 60 ezazikugwalo luka-2018 zakhitshwa kukhetho lwama-by-elections. Ukwenzakala kakhulu emzini ethi enkulumane leluveve kobulawayo lase-Glenview South eHarare. Unkosikazi Bebe uthi lokhu lokunye kulakho ukuphazamisa ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023.
I-Crepo Central yiyo elama-registrants amaningi atshintshwayo from ku-2022 voters roll. Into engikade ngingalichasiselananga yona yikuthi ekucubunguleni i-January i-voters roll eka-31 January 2022 we compared it leka-2018, right? So nxa sesikhangela i-Crepo Central ilama registrants amaningi atshintsha ama constituencies ku-2022 voters roll nxa sesicompare le-2018 final voters roll. Sikhangele njalo ukuthi kulama constituencies ayi-16 esingathi constituta 3% of ama registrants acitshwayo ku-voters roll ka-2018.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uvumelane nabe-ERC esithi iZEC kumele ilungise lokhu ukuze ithembakale.
Ukuncitshwa kwenhlanganiso ye-Elections Resource Center ERC ugwalo lwe-voters roll yi-Zimbabwe Electoral Commission kutshengisela ukuthi i-commission ilezinto efuna ukuzifihla, njalo ayifuni ukuthi ukhetho lweZimbabwe lube senziwa ngendlela esemthethweni le-constitution. Yona ethi lo ofuna i-voters roll kumele aliphiwe ukuthi balikhangelisise ukuthi yilo yini elime kanjani, abantu abakhona ngabantu abaphilayo yini, njalo ama-adresi asetshenzisiwe yiwo akuwadi yakhona kumbe ku-polling station.
Isikhulumeli se-ZEC uMnumzana Jasper Mangwana utshele Studio 7 ukuthi abantu ababhalisa ukuvota ilungelo lokuvota bazaphiwa ithuba lokuhlolisisa ugwalo olwe-voters roll. Uhlelo lokwehlukanisa izigaba olwe-delimitation lungakaqaliswa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansili lomongameli ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kulontombazana odabuka ePlumtree obele minyaka yokuzalwa elithumi lasithoba minwe munye 19 obulewe ngomunye ujaha kade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Usanelisiwe Manko Dube odabuka emangweni weJujumbe kosobhuku uMajerimana ePlumtree utholakale ebulewe endlini eflatini elithiwa The Sentinel eHillbrow. Ujaha wakhe uMlungisi Mguni esebalekile. Imuli yomuyi ithi icela uncedo olungaphathisa amapholisa ukuthi abophe uMguni ocatshangelwa ukuthi nguye obulele uMuyi. Sixoxele isikhulumeli semuli kaMuyi uMnumzana Difa waJapi Bangodube.
Uhlupho esilalo lapha babugandi sesihlangane lo hlupho olukhulu kakhulu, ukushuthi kulomlisa obekade ehlala lomntanami. Umlisa lowo umlisa okholelwa ukuthi uvela endaweni yaseBrunaberg. Uye wagwaza umntwana, wamgwaza kwenye indlela eyisuku kakhulu, wamgwaza waza wambulala. Waqeda laphana wamkhiyela endlini, isidumbu sasizahlala amalanga amabili lokho sivalelwe endlini. Kwaze kwathi umntwana waze uzotholakala ngelanga lesithathu okuyilanga elayizotho. Okuyinto edabukisa kakhulu babugandi ukuthi umuntu uyabe lesinto esingakanani sokuthi umuntu azabulala umntwana ngesihluku esinje, nxa ukuthi umuntu uyabe ungathi uyabe samfuni awumyeki ngani kulokuthi umbulale.
Ube le minyaka emingaki?
Ogwaziweyo uzelwe kwalapha eminyakeni yabo 1986, lo omgwazileyo lo umabulala ngabe sitho age yakhe ngoka 1975.
Manje amapolisa wona athini?
Amapolisa eSouth Africa icase isireportiwe eSouth Africa njalo sibe sayireporta la ku-Interpol. Njengoba sikhuluma la kathesi nje sesifaka ukuthi ayingene nasemkhakasweni laseZimbabwe ukuthi abamdinge ngoba nje sesifaka ku-Interpol ukuthi laseZimbabwe akadingakale ukwenza ukuthi nxa engabe khona eZimbabwe lomlisa lo ayenelisi ukuthi abanje azochaza ukuthi sizathobani esamenza ukuthi abulale umntwana ngendlela esihlukukayo.
Yena manje ngumuntu elimaziyo na njalo ukuthiwa ngubani igama lakhe?
Ujaha lo ngumuntu bekade simazi njengoba ukuthi bekusese yi-girlfriend lo boyfriend bengakamloboli bengakamthathi. Ibizo lakhe lomfana lo bathi ngumlungisi Mguni. Mlungisi Mguni bathi kibo uvela esigabeni sase-Drunaberg endawo lapho avela khona. Bathi isigaba esincane ukuthi awusema emsekeni womsekeleni. Kodwa ke bathi isigaba esincane usithi nxa usuke e-Drunaberg shopping center is about 8 kilometers usuke e-Drunaberg shopping center. Ibizo lakhe ngumlungisi Mguni. Ngibo lapho azalwa khona bathi kukomguni uyize lo mamakhe ngusekamlungisi lo nakamlungisi Mguni. Siyamdinga kakhulu lomlisa lo ukuthi nxa kukuthi esazi ukuthi akasuye akaziveze ukwenza ukuthi sisekwazi ukuthi kwahamba njani njalo uthi kwenzakalani. Ngoba njengoba ukuthi ubalekile wasuke eGoli akatholakali, wathatha lamafoni akhe wachiyela abantwana bakhe lasemsebenzini wakhe lakade esebenza khona wayavalelisa wabatshela ukuthi yena namhlanje lelanga lakhe lokugcina basoze baphinde basambona futhi. Yingakho sithi siyamdinga kakhulu lo mlisa lo ukuthi oyabe khona oyabe sazi ukuthi lo mlisa engabe ngaphi kufanele ukuthi akasithinge.
Lo ke ngumnumzana Difa wajaphi Bango Dube. Izisebenzi zikahulumende ebezifuna ukufola zitshengisele namuhla eHarare phezu kodaba lweholo lazo zivinjiwe ngamapholisa. Izisebenzi lezi ezenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zibuthene emahofisini alinhlanganiso ngenhloso yokutshengisela kodwa zithe zibona ukugcwala kwamapholisa zahle zachitheka. Umkhokheli wenhlanganiso ye-ZCPSTU, umnumzana Godwill Taderera, utshele iStudio 7 ukuthi ukuphela amandla kwedola leZimbabwe lokuqonga kwentengo yokudla lempahla ezitolo sokwenze kube lukhuni ukuphila ukubangele ukuthi bathathe inyathelo lokutshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi impela bayadubeka. Amapholisa abikwa ehlukuluze intathele zindaba kade ziphandle kwamahofisi alinhlanganiso. Elinye ilunga ledale lePhalamende lakweleBotswana lithi lelo lizwe lichitha isikhathi lemali ngokubuyisela emuva abeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Khuluma phambi kwedale lePhalamende ngolwesihlanu, umnumzana Phono Mahlodi utshele abogatsha lobabona ukungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe-immigration ukuthi bayahlupha ngokubuyiselwa emuva abeZimbabwe abanela mvumo yokuhlala kweleBotswana. Uthi inengi elibuyiselwa emuva liphinde liphenduke ngalanga linye.
Mina ngibona lidlalisa imali njalo liyazihlupha, lithenge imota eziningi ezintsha. Liyabathwala ntambama bayaphenduka. Yindaba lingakhulumisani leziphathamandla zeZimbabwe libatshele ukuthi abantu benu bayasihlupha.
Kodwa ogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni uthi akula ngenye indlela abeZimbabwe bezaqhubeka bebuyiselwa emuva.
The repatriation of the illegal immigrants is mainly meant to ensure that they don't regard Botswana as a safe haven.
Ukubabuyisela emuva kwenzelwa ukuthi sikwazi ukuthi leBotswana yilizwe elilomthetho, hathi ukuthi abantu babuye bazohlala bengela mvumo. Bonke abokuza kumele babe lamaphepha. Vele abantu bathi asiyenze okwenileyo ngoba bagcwele indawo yonke.
Kube lokuhluthuka komoya kwabanye ngempela viki ngemva kokuba kuphume umfanekiso wevideo otshengisa amapholisa kweleBotswana exotshanisa abeZimbabwe ngendizamtshina. AbeZimbabwe laba babikwa kade bengela maphepha abanikeza imvumo yokuhlala eBotswana. Intatheli izindaba elodumo umnumzana Hopewell Chinono uchothozele linyathela esithi umongameli uMokgweetsi Masisi ulolunya ngokubamba ebuyisela abezimbabwe emuva yena esazi isimo ababhekane laso ekhaya. Uthi konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMasise sithi ungumngani lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye abezimbabwe kwele Botswana abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ubudlelwano bukaMasisi loMnangagwa abungeke bumise ukubuyiselwa emuva kwabantu.
Lokhana kobungane ibhizinisi yabo bengithu. Akusho ukuthi bona nxa bengabangane thina sesingahlala kuhle elizwe. Ngoba umthetho wabo ababewufakile elizweni labo utsho khona okakutshona. So thina singagijinyiswa sidipote kube luthuli. Akulandaba. Kanti njalo asozibe kwazi ukuthi mhlawumbe kuloku khulunyiswana obukhulumisana boyithu ababekwenza yabo. Thina sesingahlupheka ngakho mhlawumbe sizivuze ngakho ukuthi kanti manje ubungani bangkhona uhamba njani thina ngapha sigijinyiswa kanti I know. La ngalo uyabekwazi ukuthi kunokwenzakala.
UMandla Moyo oweZimbabwe ohlala eHabron uthi ngabe leBotswana liyazama ukuncedisa abangena ongekho emthethweni ukuthi bathole amaphepha.
IBotswana udaba lwama illegal immigrants ingalu emthethweni ingalu addressa ngokurelaxa iprocess yokuishuwa ama work and residence permits to Zimbabwe. Kodwa ukuthi sithi iBotswana ingadiphoti ingacheki abantu ukuthi bahlezi njani okusemthethweni or what, hayi ngokusebenzayo lapha ngumthetho country to country.
Ele Botswana lithi libuyisela emuva inkulungwane phose ezifika amachumi amathathu i-30,000 ngomnyaka abangena okungekho emthethweni bevela kwele Zimbabwe. Iningi labe Zimbabwe lithi lifuqwa isimo somnotho esilukhuni ekhaya uchapha umncele bezodinga imisebenzi kwele Botswana. Ngingumqondisi wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Good Life Talk lamhlanje sikhangela okuphume emhlanganweni wokuthuthukisa izomnotho owenzelwe eDavos ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Inhlelo zokulima zibhekane lenkinga ezingakazi zibonakale ezigoqela ukusilela komhlabathi, amanzi, izimpi kanye lokuguquka komkhathi. Kutsho isikhonzi sikahulumende kamongameli Joe Biden esibona ngendaba zokusilela kokudla emhlabeni jikelele. Kodwa ngasikhathi sinye lesi yisikhathi esibalulekileyo kakhulu kundaba zokuthi umhlaba ube lokudla okwaneleyo. Kutsho unobhala weMelika obona ngezenotho, ezamandla kagesi kanye lezemvelo, umnumzana Jose Fernandez.
In 2021, more than 160 million people worldwide experienced acute food insecurity.
Ngomnyaka ka-2021, abantu abangu 160 million emhlabeni jikelele bahlangane lokusilela kokudla. Leli nani lakhwela ngesilinganiso se-19% nxa liqathaniswa laseminyakeni ka-2020. Udaba lwendlala soludlondlobalelo abaludaba oluphuthumayo. Umthelela wokusilela kokudla ususabalele njalo uthwalise abantu gadalala. Kutsho uFernandez.
When there is food insecurity, farmers lose their livelihoods. Parents spend hours every day trying to secure their family's next meal.
Nxa kule ndlala abalimi balahlekelwa zindlela zokuziphilisa. Abazali baqeda amahola lamahola nsuku zonke bezama ukuphandela izimuli zabo. Abantwana kabenelisi ukufunda kuhle nxa belambile. Impila kahle yabo iyaphambaniseka njalo ngendlela engalungisekiyo. Abantu abaswelayo yibo abasengozini enkulu. indlala iyenza besalele emuva kunhlelo zentuthuko lezomnotho njalo lesi simo senyusa amathuba ezimpi lokungahlaliseki. Elemelika lizimisele ukulwisana lendlala emhlabeni jikelele ngokuqeda imbangela yayo lokuphathisa labo abalambayo, kutsho uFernandes. Okwakuqala siphakathi kwemizamo yokulungisa udubo lokuvaleka kwendlela ezihambisa ukudla endaweni ezijiyeneyo lokudingela abalambayo usizo oluphuthumayo. Kusukela ngombimbitho, elemelika seliphathise amazwe omhlaba ngokudla okuphuthumayo okungena ku-$2.6 billion. Okwesibili, sisebenza lamazwe esilobudlelwano lawo ukuqeda ukusilela kwemfundiso emhlabeni. Okwesithathu, siqhubeka siqinisa inhlelo zokulima phansi kohlelo lwe-Feed the Future. Lolu luhlelo lwemelika olujonge ukuqeda indlala emhlabeni jikelele. Okwesine, sisebenza labangane bethu abanengi abakunhlelo zemali labanye ukuze silethele uzulu ububelo ikakhulu abaswelayo kundaba zokukhwela kwentengo yezinto. Okokugcina, ukuze sifeze lo msebenzi siqhelisa imizamo yethu yokuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe. Lolu hlelo luzaletha ndawonye amazwe ahlaselwe kakhulu yindlala kanye lalawo alekhono lokuncedisa. Lesi yisimo esiphuthumayo esihlasele uzulu. Sithinta uzulu kwezempilakahle, kwezenotho kanye lakwezomvikela. Ngamanye amazwi, yisimo esidinga ubuntu, kutsho uFernandes. Akula mntwana lapha emhlabeni omele alambe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Iti waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi upokile. What's a was a Friday, my sweetie? What's a Friday? Ilambaling komine wena. We baba, gunzima gunom saba. We baba, nom sebel subogine. We baba, nemali.
Woza woza Friday we baba kuliviki kuwoza Friday silomculi womdumo kamaskandi osacathulayo osithandiwe inkosi Dlodlo yena ohamba ngegama lokuthi mazakhelo wakhe uphethe indlikizane edlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi vuka mthwakazi. Okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo we Studio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo. Lintokazi iphuma kozimnyama ePlumtree kodwa ngokomdabu idabuka eLupane. Ngomsebenzi ikwele South Africa. Nansi ilonda imbali yayo.
Ngibingelele ngiqale ngo-2018. Idlalade laqala bengihamba nomzala wami uJwala Wenyoni belithi lona ke kulelizwe. Leli dlalade ngelesibili. Kodwa lingela kuqala njalo ngoba sengiyiwani manje sengihamba ngingedwa ngumazakhelo kwakhe. Lithi lona vuka mthwakazi liphume ngonyaka odlulile u-2021.
Idlalade leli lilengoma ezilichumi ezigoqela ethi emaguswini ikhuba lomnikazi. ongiholayo kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalate ethi vuka mthwakazi. Kulale njalo ethi osobancane. Abangathanda ukuthenga idlalate mazakhela balithola njani?
Kwabangathanda ukungithinta ngikhona kuFacebook umazakhelo wakhe Dlodlo, and then kuWhatsApp noma ama calls +27 74 035 7322. Idlalate lona belingakatholakali kuma digital stores, kodwa ke likhona lona, ngiyayidayisela lona ke likhona, ongabe lifuna engangithinta kulezo namba noma kuFacebook.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli bakamazakhelo wakhe asebethe ukufaka izandla bangixhasa, nakulo ongakatholi ichansi yokuthi alithole leli CD, ngicela ukuthi sixhumane. Ngizothi-ke kulabo-ke ababanemcimbi, mhlawumbe ama-birthday party noma imishado noma yini, nakhona ningaxhumana nami.
Uphuma ke enkundleni umazakhelo kwakhe ngale.
Hayi, siyabonga ke Ntungameli Nkomo obuxoxa ke le ntombazana ethiwa yona umazakhelo wakhe kuhlelo Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Enye yenhlanganiso ezicubungula izokhetho e-Elections Resource Center ithi kuqakathekile ukuba ikhomishini eqondisa ukhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa phambilini kokhetho ukuze lokho ukuyabe kungamanga kuhle kulungisiswe. Kulontombazana odabuka ePlumtree obele minyaka yokuzalwa elithumi lasithoba munwe munye 19 obulewe ngomunye ujaha akade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Usanelisiwe Manko Dube odabuka emangweni weJujumbe kosobhukuma Jerimana ePlumtree utholakale ebulewe endlini eflatini elithiwa The Sentinel eHillbrow. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.